Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi muvuro mbudzi 27-2018. Komisheni ya vamkhalema Montlanthe iri kuongorora kupfurwa kwevanhu vatanhatu muHarare yoenderera mberi ichinzwa humbowo kubva kune mutevedzeri wasachigaro veMDC Vatendai Biti, asi vamwe vaida kupa uchapupu vaElliot Piki vachinzi vakapambwa, mumwe mutori wenhau akapa humbowo achinziwo ari kuutyisidzirwa muMDC. Mukandiranwa Makobvu neMatete pakati peumwe mutevedzeri wevatungamiri webato iri vaElias Mudzuri vaenda kumusangano kuState House wavati ndewe vakuru vedare reparamende neSenate, asi vamwe mubato vachiti vazvidza dare. Studio 7 yoita hurukuro nevagari vekuGwanda nasi ichitarisa matambudziko akatarisana nevagari ava. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva 10 nematanhatu ekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzemwanasikana nemadzimai. Muri 10 nepfumbamwe dziri kurara pedyo nemugwagwa kuBhindura mushure mekudzingwa papurazi reClever Hill North raimbova rasenator weZanu PF vaDamian Mumvuri. Muchirongwa cheLife Talk nasi na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kubuda kubva kuCommission yavaKgalema Mhlanthe iyo iri kuongorora kupfurwa kunonzi kwakaitwa vanhu muHarare nemauto musi wa 1 Nyamavhuvhu. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 15460 ne13860 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 ne9875 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarirei pa Facebook page yedu.